ichokwadi mangwana izwa guru muurongwa hwe coalition of democrats kana kuti yeah to know the code iri kukura every day pachange paine signing ceremony ichaitirwa patanganyika building panowa ipo pan headquarters ye rdz ndo pachange pachi uya zviri pamutemo mabato anosanganisira iyo inonzi People's Democratic Party inotungamirwa na Honorable Tendai Biti pachiita ya Dr. Max Oshumba inonzi ZimFest pachiita iyo ya Honorable Barbara Nyagomo inonzi PDZ saka mapati iwo tinenge tichagamuchira zviri pamutemo mukodi vakange vane status yo observer but vazojoina zviri pamutemo saka mangwana tinenge tiine signing ceremony na 9 o'clock.
Zvakakosha zvakadii zviri kuitika mangwana izvi tichitarisa kuti munyika mapato anopikisa pari zvino muri kuedza kuumba mubatanidzwa?
Zvakakosha zvakanyanya nekuti zvaratidza kuti vanhu vazhinji vaisa kumashure nyaya dzemazita avo vaisa nyaya dzenyika pamberi ndokusaka vanhu vachiuya vachikubatana pamwe chete kuti varwisane nezano PF muna 2018. Saka iyi nyaya yatinokurudzira kuti kudai mumwe nemumwe uri muZimbabwe anga aona donzo rekunaka kwokubatana kuti tibvise vapambebvume vari kutonga ivo vezano PF ivavo.
Izvi zvinosvitsa mapato ari mumubatanidzwa wenyu kumangani?
Pari zvino zvinosvitsa mabato ari mukodhi kunamba inoti 13 asi tichitarisira kuti kupera kwamach pachange pane mamwe mapato anenge ajoina akati wandei.
Tinoona kuti mapato akaita seMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai neZimbabwe People First inotungamirwa namai Mujuru haasi mumubatanidzwa iwoyu. Pane zvamuri kuita here zvekuti anga achipinda mubatanidzwa uyu? Tichiona kuti donzo nderekuti mapato ari muZimbabwe anopikisa arwe ari pasi pemuti mumwe chete.
Pane nharurano dziri kuitwa behind the scenes nemapato amataura iwo kuti vange vachipinda mubatanidzwa iwoyo wekodi. Saka tinotarisiro yekuti pachapera gore rineri tichange takutaura nge-one voice and tichange takuziva kuti pana 2018 tichange tiine one presidential candidate iyo ichabvisa Mugabe.
Pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika, mungazvivimbisa chii sekodi?
Tinokurudzira kuti vanokwanisa ngavaone mukana wokuti pachaparurwa chirongwa chekurejista kuvhota vange vachikwanise kupinda muprogiramu yekuti varejiste kuti vazovhota pana 2018. Tinoziva kuti zvinonetsa asi tinoti ngavatore mukana iwoyo kuti vari kunze kwenyika pavanomboya kumazororo paya paya oita make sure kuti arejista so that 2018 sekubatana kwetiri kuita tinoona kuti tinogona kubatana kuti munhu wese ari kunze kwenyika anga achizouya kundovhota kubvisa Mugabe.